Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, munyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika Dr. Meshack Sibanda vati Zimbabwe yakaona rubatsiro rwemari inosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora. Dr. Sibanda vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichitsvaga rubatsiro rusina zvirango.
Yaifanira kuita mazana mana but yakazoita ayo mazana matatu, but yakatibatsira iyoyo sezvo tichingoramba tichingodini tichingokumbira nokukumbira. Saka ticharamba tichingobatsirwa, handi kwegore rimwe asi makore anenge achingotera. Iye ndokusaka tine bumbiro rinonzi Zimaset. Zimaset ibumbiro rinoita kuti isusu tikwanise kuzviriritira. Patisingakwanisi vanokwanisa vanotipa, asi vasingatipi vachizoti itai zvakati, asi tichipuwa pasina dzimwe pfungwa dzokuzokanganisa nyika yedu.
Kunyange hazvo Dr. Sibanda vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheZimaset chiri kubudirira pamwe nekuunza pundutso. Vanoongorora zveupfumi vanoti chirongwa chehurumende ichi hachina pundutso yachaunza. Zimbabwe yange yakatarisana nematambudziko anoda mari yakawanda nenyaya yenzara pamwe nemafashamu. Dr. Sibanda varambawo mashoko ekuti chikafu chiri kutengwa nemari yevabatsira ava chiri kugoverwa kuvatsigiri veZANU-PF chete mudzimwe nzvimbo.
Izvo ndezvemanyepo, hapana zvakadaro. Mukuru wenyika akataura kuti munhu wese anofanira kuwana zvekudya zvisingataridziri kuti ari mubato ripi, rinotonga here kana kuti risingatongi.
Kunyange hazvo Dr. Sibanda varamba kuti dzimwe nzvimbo dzinopa vatsigiri veZANU-PF chete rubatsiro, tsvakiridzo yakaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights Commission inoratidza kuti zvinowanikwa izvi hazvisi kupiwa zvejekerere. Vanomirira United Nations muZimbabwe vaBishop Rajuli vati chinangwa chavo munyika ndechekubatsira munyaya dzebudiriro, asi vachishanda pamwe chete nehurumende yeZimbabwe. VaParajuli varamba mashoko akabuda mune rimwe bepa rehurumende kuti vari kubatsira mapoka anoda kupidugura hurumende yava muGabe.
Totally false, it's not true, because we work in everything with the government. In fact, every issue what
ndezvemanyepo, nekuti mune zvese zvatinoita tinoshanda nehurumende. Hurumende inoziva zvese zvinoitwa neUN. Hatitomboite zvematongerwo enyika, asi rubatsiro rwedu tinoisa mubudiriro yenyika pamwe nekupedza matambudziko arimo. Mashoko awa ndeemanyepo, hamene kwari kubva napo, asi ndeemanyepo.
VaParajuli varambawo mashoko ekuti kune vanhu vari kufa nenzara muZimbabwe, vakati dambudziko riri munyika kushomeka kwezvekudya. VaSibanda vatiwo gore rino vachange vakatarisira kuisa mari yavanowana kuvabatsiri munyaya dzebudiriro yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.